Tiri kuno kuzambia kwatakauya kuzoobserva maelections sewao pibo kanoshanda nemadzimai anoita zvematongerwo enyika election resource center nesouthern african human rights defenders network apo patiri kuda kuya kuzoona kuti maelections ekuno kuzambia ari kuitwa mune zvakanaka here murunyararo so far tambobudawo mulusaka tikaendawo kunzvimbo dzinengana changwe ana kafuwe but izvozvi kuchine runyararo so tiri kuya tichida kutarisa kuti madzimai akwanisa here kuwana mukana wekuparticipatawo semacandidates and vari kukwanisa here kuzovhota murunyararo
zvii zvamaona pari zvino tichitarisa idzo nyaya dzemadzimai
so far zvataona ndezvekuti madzimai akawanda ndiwo akaregista as mavoters but pamacandidates madzimai mashoma akwanisa kumira semacandidates sezvatiri kungosangana nazvo kumusha kuzimbabwe izvezvi pamapresidential candidates pane 16 pa16 ipapo pane 15 varume ne1 mudzimai tikazonawo mapolitical parties 5 achifieldawo madzimai as marunning mates avo
ko nyaya dzekutsvaga rutsigiro dzanga dzichifamba sei
sezvamunoziva kuti tiri munguva yecovid-19 kunoku kwanga kusina marali anga achiitwa vanga vachiita maroad shows macar rali nekukampenawo pasocial media pamatvs nepamaredhio hapana kuunganidzwa kwevanhu vakawanda kwanga kuchiitika nekuti vari kutyirawo kuti chirwere checovid-19 chinozoparara so sezimbabwe tatodzidzo zvakawanda kuti zvinotokwanisika kuti maelections aitike in manational elections chaiwo munguva ino yecovid-19 sezvamuri kungoziva kuti kuzimbabwe maelections ese akasuspendwa zvichinzi tiri kuda kumbotiraya kucontaina chirwere checovid-19 but zviri kutotishamisa kuti dzimwe nyika nzvimbo dziri padhuze nezimbabwe vana zambia vana malawi vana south africa vari kutoendera mberi nemaelections so we hope kuti zimbabwen government ichadzidzawo zvakawanda kuma neighboring countries avo kuti kuwanikwa kwecovid-19 munyika zvireve kuti marights evanhu ekuti vavhote murunyarare vachichuza maleaders avanoda zvinofanira kuita kuti vanhu vasuspendere vatadze kuita izvozvo
zvii zvamuri kushuwirawo kuti zviitike muzambia umo muzuva ranhasi
tinongoshuwirawo zambia kuti ive nezuva rakanaka pavanenge vachishudza malocal authorities avo mamps avo napresident munyowani tichingoshuwira kuti vavhote murunyararo madzimai abudo vachinosapota mamwe madzimai and zvatimwe zvataona ndezvekuti election yacho inenge iri tightly contested pachange pane makwikwi makundano chaiwo akasimba paupresident apo pamacandidates 2 ndo patinenge tiri kuona kuti pachanyatsoita makwikwi chaiwo akasimba semaonero atiri kuita tiri pano paground muzambia